Chitsauko 5. Saka sezvo takanzi takarurama nekuda kwekutenda, ngativei nerugare naMwari munashe wedu Jesu Kristu. Akaita kuti kutenda kwedu kukwanise kutipinza munyasha idzi dzatakamira madziri, uye ngatifarei patariro yekubwinya kwaMwari. Kwete izvozvo chete, asi ngatifarei patinenge tiri mumatambudziko, nekuti tinoziva kuti kutambudzika kunoita kuti titsungirire. Kutsungirira kuchiita kuti tifarirwe naMwari. Kufarirwa ikoko kuchiita kuti tive netariro, uye tariro haiiti kuti tiore moyo. Nekuti rudo rwaMwari rwakadururirwa mumwoyo medu nemweya mutsvene watakapiwa. Nekuti patakanga tichiri vanhu vasina simba, Kristu akafira vanhu vakaipa nguva yacho payakanga yakwana. Nekuti kashoma kuti munhu afire munhu akarurama, asi zvimwe angatoshinga kufira munhu akanaka. Asi Mwari anoratidza rudo rwake kwatiri pakoti. Patakanga tichiri vatadzi, Kristu akatifira. Saka sezvo takanzi takarurama neropa rake, tinotova nechokwadi chekuti tichaponeswa nemari pahasha dzaMwari. Nekuti kana takayananiswa naMwari pataiva vavengi vake achishandisa rufu rwemwanakomana wake, tinotova nechokwadi chekuti tichaponeswa neupenyu hwake, zvatava vanhu vakayananiswa. Kwete izvozvo chete, asi tiri kufarawo muna Mwari nekunashe wedu Jesu Kristu, uyo akaita kuti tikwanise kuyanana naMwari. Saka chivi chakapinda munyika nemunhu mumwe chete, uye rufu rwakapinda nechivi, rufu rukabva rwapararira kuvanhu vese nekuti vese vakanga vatadza. Nekuti chivi chakanga chiri panyika mutemo usati wavapo, asi munhu haanga anzi ane chivi kana pasina mutemo. Kunyange zvakadaro, rufu rwakatonga samambo kubvira kuna Adamu kusvikira kuna Mozisi, ruchitonga kunyange vaya vasina kutadza sekutadza kwakaita Adamu, uyo akanga akafanana naiye aizouya. Asi chipo chacho hachina kufanana nechitadzo chacho, nekuti kana vanhu vakawanda vakafa nemhaka yechitadzo chemunhu mumwe chete, nyasha dzaMwari nechipo chake chepachena icho chakavapo nenyasha dzemunhu mumwe chete, Jesu Kristu, zvingatadza here kubatsirawo vanhu vakawanda. Uyewo chipo chepachena hachina kufanana nemaitikiro azvakaita pakatadza munhu mumwe chete, nekuti mutongo wakapiwa pashure pechitadzo chimwe chete waiva wekuti vanhu vese vane mhosva. Asi chipo chakapiwa pashure pezvitadzo zvakawanda chaiva chekuti vanhu vanzi vakarurama. Nekuti kana chitadzo chemunhu mumwe chete chakaita kuti rufu rutonge samambo zvichibva pamunhu iyeye, vaya vanogamuchira kuwanda kwenyasha dzaMwari nekwechipo chepachena chekururama vangatadza here kutonga semadzimambo muupenyu zvichibva pamunhu mumwe chete, iye Jesu Kristu. Saka sezvo chitadzo chemunhu mumwe chete chakaita kuti vanhu vese vanzi vane mhosva, chiito chimwe chete chekururamisa chakaitawo kuti vanhu vese vanzi vakarurama zvekukodzera kuwana upenyu. Nekuti kusateerera kwemunhu mumwe chete kwakaita kuti vakawanda vanzi vatadzi. Saka kuteerera kwemunhu mumwe chete kuchaitawo kuti vakawanda vanzi vakarurama. Mutemo wakaiswa pachena kuti zvitadzo zviwedzere. Asi nekuwedzera kwakaita chivi, nyasha dzaMwari dzakatonyanya kuwedzerawo. Zvichiitirwei? Zvichiitirwa kuti, sezvo chivi chakatonga samambo pamwe nerufu, nyasha dzaMwari dzitongewo samambo kuburikidza nekururama kunotungamirira kuupenyu husingaperi, kuburikidza naJesu Kristu Ishe wedu.